Ipo zvinobva coalition kana kuti PRC inoti mauto ari pamujadi gere pamwe nemauto achiri pabasa ari kuvhiringidza misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Inoti mauto aya ari kutsigira vatsigiri vaya achiti achavarova kana vakasavhotera ZANU-PF musarudzo. Mutauriri weNational People's Party inova nhengo yePRC vaJefferson Chitando vanoti mauto ari kutadza vatsigiri vavo kuuya kumisangano yavo vachivatsigidzira nemhirizhonga seyakaitika muna 2008.
Chikindira nechokuti icho retired Colonel Philip Toperesu na retired Major Marongwe vanogara mudunhu remasvingo South muward 26 nomuward 27 vanoita kuti kana isu taita misangano yedu vanouya ipapo vochizira vanhu. Vanhu vanovaziva asi vanenge apa vanenge vachifamba navamwe vanotaurwa kunzi ava vachiri kutosevha mu ani sokutaura kwatiri kuita iko zvino. Saka vanhu ava vanotorwa vachiita paside vodoudza vanhu kuti aiwa munoziva zvakamboitika 2008 zvakaitika 2008 kana mukavhotera opposition ini muchazviona zvatichaita. Saka izvi zvinopa kuti vanhu vedu vave nokutya nokuvhunduka uye zvokuti vazhinji vanobva vadzokera kudzimba vachitya.
Vachitando vanoti zvinongatyamadza kuti mauto ayo ayo avatipa mazita avo auya kumisangano yavo achidaidza vanhu parutivi vachivatsikidzira zviri kuita kuti vanhu vabve pamisangano yavo isati yapera vachityira upenyu hwavo. Vachitando vanoti mauto ari kunyepera veruzhinji achiti haasi kupindira mune zvematongerwo enyika kumaruwa asi ivo achiswera achityidzira vanhu.
Aiwa isusu kutiziva kuti ichokwadi kana tikunyepa hatichazvizivi asi tinoziva nechokuti ndozvatiri kuona paground. Ivo ngavauye ngavabvise masoja ose adzokere mumabharaki, ngavabvise wese achiriko kumusha adzokere kumabharaki. Kana adaro zvokuti iko zvino vanhu vanopuhwa malivho kuti vaende kumusha kunotichizira vabereki, ndozvatiri kurapa zvacho izvozvo.
Studio 7 yanakwanisa kubata mutauriri wemauto Colonel Overson Mugwiti kuti tinzwe kuti sei mauto ari kupindira mune zvematongerwo enyika. VaMugwiti vakaudza vatori nenhau kuti mauto haabvumirwe nemutemo kupindira mune zvematongerwo enyika. Vari kukwidza musarudzo yemumiri wemasvingo South vakamirira PRC Valerie Mavaire vaudza Studio 7 parunhare kuti mauto akanganisa musangano wavo panyamande musi wechitatu. Sagaro weZANU-PF masvingo vaiza chadzimira varamba kuti bato ravo riri kushandisa mauto kutyidzira vanhu kuti rikunde musarudzo. Asi PRC inoti yakabhangara nyaya yekumapurisa ekumuchakata police station uye kune vari kuongorora sarudzo vakabva kune dzimwe nyika. Asi mutauri wemapurisa masvingo amai Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Gandhi Maramba.